vachitaura padzimwaniro raitwa muafrica unity square sachigaro wezimbabwe anticorruption commission zac vamichael rezam vati uori hwatekeshera zvakanyanya mumakanzuru makambani ehurumende kunyange nekumadzishe nemasabhuku vareza vati ongororo yakaitwa netransparency international inoratidza kuti nyika zhinji dzemuafrica dzine uori hunotyisa asi vakati havabvumirani nazvo vachiti nyika dzekumavirira dzinobvumira vanoita uori muafrica kuviga mari dzavo munyika idzi uye dzinoramba kubatsira africa painenge yave kuda kudzora mari iyi
kana kuine mari yakaenda kuamerica kana kugermany kana kunze kwenyika tine inonzi mutual legal assistance yatinokumbira kubatsirwa nedzimwe nyika muafrica muno tinoiwana zvakanyanya asi mueurope tinoita kadambudziko nokuti pamwe mapepa acho akaenda haadzoke
mukuru wetransparency international zimbabwe vatafadzwa chikumbu vati zvakakosha kuti nyika iite ukama hwakanaka nenyika idzi kuti ibatsirwe pakurwisa uori
tinokurudzira kuti pamwe yenyika dzavanga vachitaura mitemo iyoyo inoona kunge isiko asi nekuda kweyatinoti diplomacy kana mitemo iyoyo uchingongoripo tinoona zvakare kuti vanokwanisa kuwana kwavachichinjana mashoko iwayo kana kuti vachipanana mashoko iwayo kuitira kuti nyaya dzeuori dzipedzwe
vareza vati zac ichishanda nemapurisa national prosecuting authority masangano akazvimirira nemamwe mapazi ehurumende iri kuedzana pose painokwanisa kurwisa uori vati nyaya dzeuori dzakamhangarwa muzac gore rapfuura dzakatsikira kusvika pamazana matatu negumi kubva pamazana matatu nemakumi matatu neshanu muna 2022 vareza vati izvi zvinogona kuenderera mberi kana vakaramba vachishanda zvakasimba uye pakatsikwa mutemo wekuchengetedza vanomhanyara uori mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti effective whistleblowers protection mechanism a critical tool in the fight against corruption mumashoko averengwa nemumwe mukuru mubazi ravo valovek masuku mukuru wenational prosecuting authority justice lois matanda moyo vatiwo kana pakave nemutemo wekuchengetedza vanomhanyara uori vakawanda vanosununguka kuburitsa pachena uori huri kuitika munyika
semukuru wevachuchisi ndinokurudzira kuti mutemo wekuchengetedza vanomhanyara uori ugadzirwe nekukasika
vatiwo africa iri kurasikirwa nemabhiriyoni zana nemakumi mana emadhora ekuamerica nekuda kweuori kwozotiwo mabhiriyoni makumi matanhatu nekusafambiswa kwemari zvine mwero kana kuti illicit financial flows pachirungu zuva reafrican union and corruption day rakatanga kucherechedzwa makore masere apfuura uye rinocherechedzwa musi wa11 chikunguru gore rega rega ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.